Vakasoko werewa uza Studio 7 mshure memusangano wanasi kuti hapana nengo ye Zanu PF ichadzingwa mpatu. Sezo Zanu PF yakabuda nechisungo chekuti haichadzinga vanhu zvichitevera kupera kwakaita Congress muna zvita. Vakasoko werewa ati vakadzingwa mpatu ndiva Jabulani Sivanda avo vaive mutungamiri wevaimbove varugiri verusununguko pamwe nevaimbove mutauriri weZanu PF varugare Gombo. Vakasukuere vanoti Zanu PF haina umwe urongwa hwekudzinga nengo dzakabviswa nyembe mumazuva apera kwete.
It's not an issue. Who said that? Who said that? That's not our position.
Sekuziva kwangu position yebato redu reZanu PF ndirekuti vose vakambomiswa mubato reZanu PF vachangoramba vangori nhengo dzebato iri vachangorambazve vari maMPs kana vari maMP kunze kwevaviri vakadzingwa vanoti varugare Gombo uye navaJabulani Sivanda ndo vatinoziva vakadzingwa mubato reZanu PF asi zvimwe nyaya dziri kutaurwa izi hadzinei hadzisi pachokwadi asi kungoti vakangomiswa asi vacharamba vachingoshandira musangano weZanu PF. Vakasukure vanoti zviri kuitwa kunhengo dzisati dzadzingwa mubato iri kurangwa chete nezvavanopomerwa kuti vakaita asi havazi kuzodzingwa mubato iri sezviri kutaurwa nevamwe vemuZanu PF.
Within the party structures.
Zviripo ndo zvekuti vakamiswa kunge vari mubato reZanu PF vachangoramba vachingorangwa. Kurangwa kwavo hazviri kuti vadzingwa tinopa muenzaniso savainokipa rusingazi vakangosuspendwa chete asi hazviri kuti kususpendwa kwavakaitwa mubato reZanu PF kuti vadzingwa. Mashoko avakatsukuira anotevera mashoko evakasanobata chigaro chasachigaro weZanu PF mudunhu reManicaland vasamewo ndenge avo vaudzidza musangano wanhasi kuti dunhu reManicaland rainge rabuda nechisungo chekuti vose vaitsigira vaimbove mutevedziri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru uye vaimbove munyori wezvemabasa vaDidmas Mutasa vadzingwe mubato reZanu PF. Vaundenge vaudza vakasukwere kuti dunhu reManicaland rinoda kuti nhengo dzeZanu PF dzakaita savamunacho Mutezo mumiriri wechimanimani West mudare reparamende vadzingwe mubato uye vasamirire Zanu PF muparamende.
The PCC where we received the feedback kubva kuva vakanga vaenda background vachitaura what transpired nezvavakaona zvimwe zvichemo background for example ndaya yekuti pachine confusion kune magama talks vamwe maMP vakabviswa vakasuspendwa muparty asi they still hold chigaro cheuMP. And feeding yevanhu vedu ndeyekuti those people should also be recalled as MP. Manimani vakatoita petition vanoda kuicomplain nacho Mutezo vaitwe recalled from parliament.
Vaundenge vanga vaudzazve vakasukwere kuti dunhu reManicaland rinoda kuti vamutasa vadzingwe zvachose mubato reZanu PF nekuda kwezvavainge vanyora vachisoropodza Congress yechitanhatu yeZanu PF yakaitwa muna zvita.
Recalled from that position. At the party, the leader of the Kanangana, the big man, the good life was expelled from the party resolution which was taken in this house last week.
Asi kurudziro iyi yarambwa kutambirwa navakasukuere vachiti bato haringaputsi chisungo charakaita. Zvichitevera kusataura nenzwi rimwe chete mudunhu reManicaland maererano nezviri kuda kuitwa kunhengo dziri kupomerwa mhosva yekuti dziri kuchikwata chinozivikanwa nekuti Gamma Talks amai Hopa Muchingori Kashiri imwe nhengo yeCentral Committee varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti zvakataurwa navaundenge ndiwo maonero edunhu rino. Imwe nhengo yeCentral Committee vasupamandi wanzira varamba kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti titaure nemutevedziri wemutauriri webato vaOliver Mandipaka avo tisina kukwanisa kutaura navo. Dzimwe nhengo dzeZanu PF dzange dziri pamusangano uyu dzinosanganisira vaPatrick Chinamasa, vaKudzichipanga, vaChris Mushowe nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lwedha Moyo.